Hongu ndinotenda kuti takatendera mashoko akadaro kuvarairidzi muZimbabwe nese vanga vari kumaworkshop vakaudzwa kuti kwakuzova nepolitical economy neeconomic history kutanga gore rinouya kana kotero rinouya. Chinotishamisa ndechekuti macurriculum changes aya anoda kuti vanhu vatange vataurirana zvikuru sei ministry nemasangano avarairidzi navarairidzi vacho kuti tione kuti tinoe here varairidzi vakakwana wokudzidzisa masubjects yavo. Nokuti pari zvino tiri kunzwa kuti hapana varairidzi vanenge vachiwedzerwa. Vanoticha history ndo vaakunzi vaakuchipamidzira kune mamwe futi amaviri. Asi chinonetsa ndechekuti zvinoreva kuti materials avo anenge awandisa. Saka hazvizoenderani nekudzidzisa kwakanaka vana kuti vapakurire ruzivo vana maiso kwadzo nyemba kusadzarunga. Saka tinoona sekuti hurumende inenge kana ministry of education inenge inoda kubika mbodza.
Saka imiwo sesangano revadzidzisi zvii zvamuri kukurudzirawo kana zvamunoti dai zvaitwa?
Isu tinokurudzira kuti ministry of education haifaniri kumhanya kumedza kutenga kuchada. Dai tatenga tatsenga taona kuti matextbooks avapo, varairidzi varimo, vadzidziswa kuti nemanew subjects ana economic na political economy, toona kuti tinoda kuwedzera vangani, tozointroducer tamboita in service varairidzi vatinavo, kwete zvokungoedzera gumi pazana tichisengedza varairidzi variko dengurira matombo.
Zvidzidzo zvitsva izvi zvii zvazvingauyisa mufundo yevana vazho?
Tikaona economic history zvikuru inodzidzisa pamusoro pezveupfumi. Political economy inobatanidza upfumi zvese nepolitics. Asi zvinoda kuti zvinge zvichidzidzisa mune zvakanaka. Saka tinongobva kuti economic history in particular sevanhu vanotonga vari kuZANU PF vanoda kuilinkana nazimwe assets.